Izvi zvinotevera kupedza nhasi kudzidziswa mashandisirwo enhomba iyi kwaitwa vashandi veutano munyika yose. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa, vanoti vashandi veutano vange vari kudzidziswa zvinhu zvakaita sekuti mishonga iyi inochengetwa sei.
The training is focusing on vaccine storage, communication, surveillance.
Zvidzidzo izvi zvanga zvichitarisa zvinhu zvakaita sekuchengetwa kwemishonga iyi, kushandiswa kwayo, kufambiswa kwemashoko, pamwe nekuongorora basa rinenge raitwa.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupinda muzvidzidzo izvi munyika yose.
Pane nhengo dzedu dzakawanda vakatanga kutrenwa kusensitizwa kudzidziswa maringe nevaccine iri sezvari kuti vachanga vachizvifambisa sei dziripo, and tiri kutarisira kuti pavanopedza vachanga vane ruzivo rwakakwana, vachanga vane information, vakukwanisa kupindura mibvunzo dzichanga dzichibvunzwa nevanhu veZimbabwe pavanouya vachida kuzobayiwa navana mukoti.
Hatina kukwanisa kutaura nevamwe vapinda muzvidzidzo izvi, asi vadongo vati hapana chakanyanyooma pazvidzidzo izvi sezvo vakoti vagara vachibaya nhomba dzezvimwe zvirwere. Vati vange vachitarisira kuti zvidzidzo izvi zvipe vakoti ruzivo pamusoro pemashandisirwo enhomba yeSinopharm.
That is sensitization along those lines. Ndo yatongatarisira then uyewo kuti kunge kuine umbo wakazara kuti vaccine iri rinokwanisa kunga richikonzeresa chii, richaprotekta vanhu zvakadii kana vichinge vabayiwa. Zvinhu zvinofanira kunga zvichibuda pachena, zvichibuditswa nehurumende zviri authentic, noti zviri musocial media.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota nezuro manheru, amai Mutsvangwa vakati nhomba iyi ichaendeswa kumatunhu pachishandiswa nzira dzinoendeswa mimwe mishonga. Vakatiwo kunze kwevashandi veutano vamwe vachabayiwa pachikamu chekutanga, vashandi veutano muchiuto, mapurisa nemagadhijere, uyewo vashandi veZimbabwe Revenue Authority veImmigration pamwe neAgritex. Pachikamu chechipiri pachabayiwa varayiridzi vezvikoro zvepasi nezvepamusoro, uye vamwe vese vachabayiwa pasi pechikamu chekupedzisira. Amai Mutsvangwa vanoti vese vachabayiwa vachanyorwa mazita avo pasi, uye vachaudzwa kuti vachazobayiwa rini zvekare sezvo vachifanira kubayiwa kaviri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10, izvo zvichaita mari inodarika mamiriyoni 6 nezviuru mazana manomwe zvemadhora ekuAmerica. South Africa yaparura urongwa hwayo hwekubaya nhomba iyi, mutungamiri wenyika iyi Vasirio Ramaphosa vachibayiwa pachena. Pataenda pamhepo, tange takamirira kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti chirongwa ichi chichaparurwa rini uye kuti ndivanani vachange varipo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.